Mafuta ekufambisa dzimotokari nemitero inobhadharwa pamatoll gates yakawedzerwa mavhiki apera izvo zvakapa kuti zvinhu zvakawanda zvitange kuwedzerwa mutengo. Mabhazi nemakombi eZupco akawedzerawo mari dzinobhadharwa nevanhu. Panzendo dzanga dzichibhadharwa madhora 13, vanhu vave kunzi vabhadhare madhora 32 mumabhazi. Mumakombi eZupco panzendo dzaibhadharwa 30 emadhora, vanhu vave kubhadhariswa madhora 56. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti zvinhu zvakawanda zvakwira mutengo kusanganisirawo hupfu, mupunga, chingwa, munyu nemafuta ekubikisa.
Kuna neArgentina kunobva crude oil iyo yatinozonozvina kuita mafuta, mutengo wacho wakambo wakwirawo nekuda kwekuratidzira kwevashandi vekuArgentina ikoko. Uyewo tikatarisa nharaunda yedu, ndofunga patakatanga lockdown 30 days dziya, takaona kuti vazhinji vakakonewa kuvhura mabhizimusi avo, vashoma vakavhura vacho, vamwewo ndo vaitorawo mikana asi kunyanyanyanya zvinhu zvanga zvichitishomekei. Saka panongoitika nharaunda yekuti zvinhu zvatishomekei zvichidiwa neuwandu, mutengo unobva wangotisumuke.
Ko kudivi rehurumende, vamutashu vati
mitero kana miripo yaitingati mastatutory fees ari kuramba achingokwirawo. Mukatarisa vakawanda vana zinara vakakwidzawo miripo yematogetsi, mukatarisawo vakasiyana-siyana vemautilities anga achingokwirawo, peturu iri kukwirawo, magetsi kuripirwa kwawo kuchingokwirawo. Saka zvinhu zvakawanda zviri kukonzera kuti mitengo inge ichikwira.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswald Bina vatiwo nyika inenge yakaroiwa neakafa.
Kukwira kuri kuita zvinhu muzvitoro chinhu chiri kukonzerwa nezvipoko zvine ngozi yatakagadzira nguva yatakatadza kugadzirisa nyaya yeukama hwemari yemuno nemari yekunze. Kazhinji ukangoona mitengo yaakudaro inenge ichikutaridza kuti mari yekunze iyo inova yatinonyanya kushandisa kuti tikwanise kuwana zvatinogadzirisa zvinhu zvinozoenda muzvitoro inenge isisawanikwe yakakwana. Saka kuri pangozi kuita kuti nyika iwane mari yekunze yakakwana uye iine mutengo wayo chaiwo wainofanira kunge ichitengwa nayo, zvinokutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Saka vanenge vachitenga zvinhu zvavanogadzirisa zvinhu zvinotengeswa muzvitoro vanenge vaakuenda pamusika wekunze vachinotsvaga mari iyoyo. Unofanira kuziva kuti paauction iri pa82-83 kumusika wekunze kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira, izvozvi iri kuenda kuma120-125.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mitengo yezvinhu munyika yakwira
except nyaya yemasalaries. Tiri kuona vese vari kutengesa kungava muriwo, matomato, zvese zviri kutotengeswa nemari yekunze, asi masalaries chete ndiyo asara ari kuma RTGS. Saka idambudziko hombe iroro kana nyaya iyoyo isina kugadziriswa. Isisu hatisi kuona kuti takakosha kuti tipote tichienda kuTNF kunotaura nezvimwe zvinhu kana tisina kugadzarisa nyaya yemihoro.
Mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaburitsa mashoko ekushora zvikuru nyaya yekukwidzwa kwemitengo, asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti hurumende ndiyo iri kutanga kukwidza mitero zvopa kuti vemabhizimisi vaitewo zvimwe chetezvo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.